lembro de ter orado por o penho que se fez e guru quase no nome de Camuné. Quando de uma vez chora o penho, o homem acha o agente, o homem gosta de guarda, mexer o reto com o guapinha, o anuane. Depression. No one was not drama drugs. No one was not in my personality disorders. When I was not shunned myself to my drugs,
murizingazive sei kuti mumwe wavo atarisana nedambudziko irori rekuda kutora upenyu zvii zvinoratidza pane munhu anenge ari kuda kutora upenyu hwake
vanhu vazhinji vanozoguma watora upenyu hwavo vanotombotaurira vamwe vanhu akashoma kuti munhu anongotanga kutora upenyu hwake asina waataurira vanogona kutaurira woukama woukama wati haiwa zvinoitika rega kufungisisa rega kudini worega kuenda naye munhu iye kuti anonyatsobatsirwa zvakakwana
kana vanhu vachinge vaona munhu ari kutaura zvamataura izvi zvekuda kutora upenyu vanofanira kuita sei chirwere here kana kuti chinganzi chii
ipati yechirwere ipati yacho yechirwere chandataura chekuti chedepression vamwe vanhu vanotora doro zvakanyanya vanogona vasvikirwa pakupererwa nekuti mangwani ndinobatei woguma watora upenyu hwavo kana munhu atombotaura kuti ino upenyu hwakandiomera vanotaura zvo zvakati handioni kuti ndino raramirei handichagoni kana kubatsirika kuvati handina nebasa resiramu workless kana munhu aakutaura kudaro iri hama yako kana shamwari kasika yekuenda kunotsvaga vana chiremba vanodhila nemental health vanonzi mapsychiatrist kana mapsychologist vamwe maprivate vamwe vanoshanda mugovernment saka munongochuzva vamunoda kundoona kazhinji kacho wakaonekwa at that point vazhinji vanobatsirika worega kuzviuraya kati munhu akashaya rubatsiro anozoguma zviro zvamuomera zvekuti anotofunga kuti kufa kuri nani ende anobva atofa zvachose
muri kuona mhuri dzichikoshesa here kuti kana vachinge vanzwa munhu achitaura zvakadai vaende kunotsvaga rubatsiro
tinowanzotaura kazhinji unenge wauya nemunhu wavo kana vanorwara nezvirwere tovaudza kutaura kuti kazhinji vamwe vanenge varega mushonga tovataura kuti kana maona kuti aakutaura kudai aakudini dini kasika yekudzoka naye
mishonga yacho inozoonekwa ichipiwa vanhu vanenge vafunga kuti vatore upenyu yakamira sei iri kuwanikwa here munyika
dambudziko guru ratinaro ieconomy saka mimwe mishonga haiwaniki vazhinji varwere vanorwara nechirwere chepfungwa vazhinji vavo havashandi saka big problem. The budget inopuwa kumental health is so small. Zvekuti idambudziko guru kwazvo zvekuti dai taitowana rubatsiro kune vanhu vakaita semi vari abroad tainganyanya kufara zvikuru bcause vanhu vakarapiwa zvechokwadi vanoita zvakanaka
rubatsiro rwupi rwamunenge muri kutsvaga panyaya dzemental health nezvimwewo
mari dzekutenga mishonga for starters it's a real big issue nekuti teexpandewo maservices building new infrastructure because zvipatara zvatinazvo it's not enough